manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suvavakidzani.
Mumwe mudzimai ane makore 21 okuberekwa oshaya nechirwere checoronavirus muHarare. Mumwe chiremba achiyambira kuti kubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere ichi kuSouth Africa richava dambudziko guru kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo paFacebook.
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco.
Hurumende inoti yave kuda kumutsazve kambani yeZisco iyo yave nemakore akawanda yakavharwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe mudzimai wemuHarare ane makore 21 okuberekwa akashaya nekuda kwechirwere checovid-19. Mudzimai uyu anonzi ainge asina nhoroondo yekumbofamba kunze kwenyika zvinonzi navana chiremba zvinogona kureva kuti chirwere ichi chiri kutenderera munharaunda vanhu vasingazvizive. Kushaya kwemudzimai uyu kunoreva kuti pave nevanhu vasere vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwirawo kusvika pamazana 560 kana kuti 698. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu 93 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 55 kana kuti 55 vakabva kuSouth Africa, 3 kuBotswana, vamwe 3 kuMozambique, 2 kuAmerica, mumwe chete achibva kuZambia uye vamwe vasere vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika, 2 vavo ndivo chete vanozivikanwa kuti vakachiwana sei. Asi pave kuongororwa kuti vamwe 6 vakachitapurirwawo sei. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika kusvika pari zvino vasvikazana nemumwe chete kana kuti 181. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru 90 kana kuti 78,000. Kukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuyawo apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezvekuramwa basa kwevashandi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti nekukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa uko kune vanhu vanodarika zviuru 100 kana kuti 188,000 vabatwa nechirwere ichi uye kuinewo vanhu vanodarika zviuru 3 vashaya kunogona kukonzera dambudziko kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Munatsi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suvavakidzani mukatarisa kuti kukwira kwazvaita manhamba emuZimbabwe mazhinji. Vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa. Uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekuno tenga nekutengesa zvinhu zvibva kuSouth Africa.
Zvino ne mamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi, vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregeza kundotsvaga raramo, pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere, uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tichirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei, zvave kutoita wese, ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya. Tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose, uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasari vare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers, nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachitsvakana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatotirebei chinotevera.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi avari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuBritain vari parunare kuBritain kwakare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 463,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru gumi nerimwe zvine makumi masere nematanhatu kana kuti 11,086 vapora vachidarika zviuru mazana maviri zvine makumi maviri kana kuti 222,000. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu nechimwe chete kana kuti 531,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo pamadande mutande akasiyana siyana kana kuti e-rally. Akaandike kutanga mutungamiri webato munyika achiita musangano padande mutande nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus munyika nepasi rose. VaChamisa vati matambudziko akasangana nenyika ave kuda kubatana, uye kuti paitwe komiti inombofanira kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa.
And then what is the destination? Strictly a problem in Nigeria governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. In Australia, get that soon. Join some country farm which has some comprehensive reforms. Nigeria and then so we run out to get a free and fair election. But my free and fair elections, you are going to have a post-election free election pact. You put your hand, I need to end up my election. I'm going to have champions of my election. Chamira said. We want people to be united and to work together as a stakeholder. Can we MDC come and unite to build your country? We can be a country with our politics every time. Slogan this, slogan that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans and the fourth industrial revolution. China knows that the smart technologies, making sure Zimbabwe is a hub of development, the hub of infrastructure in the region, the hub of development on the continent. That's where we must go. So that's why we have to make a crucial decision. It's not true, this is a unifying moment. We have to change the team. We have to change the community that we have to come to this country. We have to change the Zimbabwe. We have to change the future. We have to change the future.
Mukuita izvi vachamisa vatiwo vachabatana nevose vanenge vachiratidza kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo nyaya yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzedare reparamende, Senate nekanzuru nebato reMDCT riri kufanotungamirwa naDr. Tokozani Kupe. Asi vachipindura panyaya yekuti paitwe Transitional Authority, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati izvi hazvisi kuzoitika.
Hatiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU PF nekukanganisa magariro akanaka nerinyararo rwemunyika yeZimbabwe. Indai munokumbira kuti toda kuita Transitional Authority. Chii chinonzi Transitional Authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vano vemuZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muhofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vano umwe vanofungira vouya naye vomucheta murinyi, isteyo takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Vachipindurawo panyaya yekuti bato ravo riri kutsigirwa neZANU PF mukudzinga nhengo dzeMDC Alliance, mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vati ichi hachisi chokwadi.
Chokwadi nderokuti makanzura nemaMPs akadzingwa ana kudzingwa naDr. Kupe. Akadzingwa nepati musangano nekuti musangano ndiwo wakava recommenda. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. So tirikugadzirisa musangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment. Saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchingati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment. Torikola tigadzire musangano wevanhu.
Mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yatangazve humwe urongwa hwekutsvaga vekushanda navo kukambani yeZisco Steel iyo yave nemakore yakavharwa ichitadzawo kubhadhara vashandi vayo. Zisco yakambonyorerana chibvumirano nekambani yeESA yekuIndia asi hapana chakabuda. Kusashanda kwekambani iyi kuri kupawo kuti dhorobha reRedcliffe kuKwekwe rairaramiswa nekambani iyi kubva kumakore ekuma1950 riite sedongo chairo. Asi vhiki rapera Dr. Nzenza vakagadza bhodhi idzva kuti riedze kumutsiridza kambani iyi. Kugadzwa kwebhodhi idzva kwakaonawo vainge vakafanobata chigaro chasachigaro webhodhi racho muzvinafundo Gift Mugano vachisiya basa nekusawirirana nemamwe makurukota ehurumende. Asi mutsamba kuvatori venhau Dr. Nzenza vakatenda muzvinafundo Mugano nebasa ravakati vakabata. Mukuzeya nezvekumutsiridza Zisco Steel tabata Dr. Nzenza.
Kambani yeZisco Steel kubva kare kare yakanga iri kambani hombe inogadzira simbi. Waiti ukataura kuti simbi waimba wataura kuti Zisco Steel. Yakanga ichipa vanhu mabasa vanosvika kuma3000. Asi patakazosvika muna2008 nyaya yemagetsi yakanetsa nezvimwewo zvakangokanganisa zvikakonzeresa kuti kambani iyi ivharwe, rakave dambudziko hombe munyika muno. Saka vamunangagwa president vedu vakataura kuti ngatisimudzei Zisco Steel imuke kutopfuura zvayaive.
Saka zvii zvamuri kuita kumutsiridza kambani?
Paurongwa hwedu chekutangisa tatanga nekutsvaga nhengo dzinonzi board. Board iri tingati ndo vana mazvikokota vanoshanda pamwe chete namaneja mukuru. Saka maneja mukuru watasarudza anonzi Dr. Karonga anove iye mazvikokota wenyaya dzemining engineering. Saka ndo vachatungamirira muchidimbu chiri kutevera vanenge vachitungamirira kusimuka kweZisco.
Asika kumutsiridza Zisco kunoda mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora, Dr. Nzenza, muchaita sei kuti muwane mari?
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uko zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco. Ndine vimbo yakakurisisa kuti Zisco Steel ichasimuka igodzokera payaive, huye igopfuurazve payaive, vanhu vagowana mabasa.
Gurukota rinoona nezvemaindustry, Dr. Sekai Nzenza, vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabatawo avo vaimbenge vakabata chigaro chasachigaro webhodhi reZisco Steel muzvinafundo mugano.
Ichokwadi kuti ndaresigna kubva pabhodhi reZisco sachairman and sub-board member. Nenhau yekuti tanga tine makakatano waitaita nemaministers ari muhurumende anga achiti uri kutaura zviri kushoropodza mapolicies ehurumende, saka unofanirwa kuti utaure zvinosapota kana kutonyarara zvachose. Saka nekuona kwangu nebasa ratinoita kubatsira hurumende kuti iite mapolisi akanaka, ndakaona zvisingakodzeri, zvisingabatsiri nyika kuti titore chidanho chekuva mubhodhi wobva watovhara muromo zvachose.
Ko sei musina kutenda kuti munyarare?
Nekuti policy making cycle inoitwa munyika inoda kuti vanhu vafambe nayo vachinzvera, vachipa mazano vakasiyana siyana kuita kuti tibude nechinhu chakati mbi. Saka hakuna nyika inobuda nepolisi yakanaka isingataurwi pajekerere kuti inoita here, kana isingaiti seisingaiti nemasuggestions acho ande kuiswa in place kuti vehurumende vazvitambire.
Ko panoita matambudziko ei izvozvo zvikasaitwa?
Zvikasadaro tatopinda musango. Saka ini ndakasarudza kuti regai ndisiye zvou board member, nekuti hazvina higher calling. Zvine higher calling ndezvekutobatsira nyika, nekuti tiri matambudziko akanyanya. Saka hatingasiviri zuro rutakadzidza kuchikoro rucherera nemvura nenhau yekuda kugara pachigaro cheuchairman nekuda kuita comply nemademands emaministers iwaya. Saka ndo saka ndatora danho rekuresigna, nekuti zvinoda kuti ende mberi senyika. Chimwe ndechekuti constitution yeZimbabwe yakanyatso kujeka kuti munhu ane freedom of expression and kunyangwe even transitional stabilization program inozvitaura izvozvo kuti tinoda kuti vanhu vasunukiwe kutaura paite madivergent views kuti nyika ibudirire. Saka hatikwanisi kuzonyarara, ndo saka ndasiya.
Muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZuro Maneru vakapemberera zuva rekuwana kwenyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain pasi pedingindira ranga rakanangana nekuremekedza mabasa anoitwa nenyika yavo kana kuti salute to America. Mumashoko avo vaTrump vakashora zvikuru vanopikisa avo vanoti vave kuda kukanganisa nhoroondo yeAmerica. Mashoko aya anoteera kuputswa kwezviumbwa zvakasiyana siyana zvinonzi zvinopembedza vanhu vaisa vatema muutapwa. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vari kukwidzana navaTrump musarudzo dzemunambudzi vaJoe Biden vebato remaDemocrats, vakati America yakavambwa nechinangwa chekuda kupa munhu wose mukana wakafanira zvisinei neganda rake. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa kwazwai, muri Zimbabwe. Ndino mukamuchira mishongo chedu chewe chitiki, chandino kutakurai, shondo rega rega, ene ndini maikove. Nasu mishongo, tine hurukuro na vachakudzwa ngadziore. Mutungamiriri wesangano Rezinasu. Vechidiki vesangano Rezinasu, vanga vachiratidzira kuHarare, Shano Hapfura. Vachichema-chema nenyaya yezveuori, vachibata zvekare nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tisati, ngatiunzeuka, mutungamiriri wesangano iri vachakudzwa ngadziore pachirongwa. Kutinyatsonzwisisa kuti chii chakaita kuti vechidiki ava vabude nauwandu hwavo vachinoratidzira. Vangadziore ndino mugamuchira mutongo.
Maita masara nekuva neni pachirongwa chenyu koma maikove.
Aiwa totenda imi. Ngatibatsei nyaya yatakunzira ipano pachirongwa. Tiudzeiwo vangadziore chii chakaita kuti vechidiki vesangano Rezinasu vabude neuwandu hwavo vachinoratidzira pakopakabhana Chishano Hapfura.
Chakaita kuti vadzidzi veZimbabwe National Students Union kana kuti Rezinasu vabude neuwandu chekutanga ndingangoti ndechekuti nyika iri mutakwa nyika yakabatwa nembavha uye upfumi hwenyika hwakavandamuka. Asi handimbo ndingangoti pane pakachema mwana uya akati muri kundikuwadza nembambaira ongu maziso eruzhinji vakaona mbambaira. Asi zvakakosha kuti tizive kuti vechidiki vari kukwadzwa nembambaira, mbambaira dzeumbavha, mbambaira dzekushaya fizi, mari dzedzidzo, mbambaira dzekushaya zvekuendesa pakunodzidza pamasaisai, imbambaira tiri kukwadzwa sevechidiki. Zvino takatora matanho ekuti isusu semwana uya regai tiratidzire, tiratidzire kuti isusu hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti zviri kuitika munyika kana kuti muupfumi hwenyika zvinotiafecta, kana kuti zvinoti matambudziko atinozosangana nawo kana tiri kuzvikoro.
Sevadzidzi munosangana papi panyaya dzematongerwo enyika?
Ndingangoti sevadzidzi tisati taita vadzidzi tiri vana veZimbabwe. Vabereki vedu vamunoona mukoma maikohoyo vachipihwa mari dzisingakwani, vabereki vedu vamunoona vachizingirirwa nemapurisa mumadhorobha vachirohwa, vamiri vedu vamunoona vachishungurudzwa vachibviswa chimiro pamberi pedu isusu takatarisa sevadzidzi. Vabereki vedu mukoma maikohoyo vanoshingirira, vamwe vabereki vari kushandisa nhano dzisina kunaka kuti vabudirize vachatendesa, asi chinhu nechinangwa chekuti isusu tiende kumberi. Saka hatina chingatidzimirira kuti tipindire munhau dzematongerwo enyika.
Asi vangadzore, kune nyanzvi dzematongerwo enyika vane maondoro akasiyana nemi vanoti sangano renyu riri kushandiswa nemapato anopikisa mukurwisana kwavo nebato rezanupf. Vanoendera mberi vachikukurudzirai kuti imi musapinde munyaya dzematongerwo enyika, vachiti tarisai nyaya dzedzidzo chete. Munotii nazvo izvozvo?
Kana tikapikisa tikati hakuna mabasa tonzi taavanhu veopposition, tikanzi tikapikisa totaura kuti hakuna mvura yakachena, hakuna mari dzechikoro, vabereki vedu vari mumaqu, tonzi taavanhu vanopikisa, avanhu vanomirira bato rinopikisa. Haasi wese munhu anoona chakashata anopikisa. Saka ndinongoti kune vanhu vakadaro mukoma maikohoyo, mukavaona ngavagadzirise pfungwa, tikana tikabuda pachina tichitaura zvatiri kusangana nazvo. Nekuti zviri kuzvikoro zvinonzwisa kuti zvinopisa tsitsi, nhano dzaakutorwa nevana kuti vazviriritire inhano dzinopisa tsitsi.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchiratidzira here, uyezve muchange muchiratidzira kusvika rini?
Isu hatingagumiri mukuratidzira. Mukuratidzira kwatiri kuita izvezvi tiri kuda kuti vabereki vedu vazive kuti navo tinozviziva kuti chinangwa chiri pamapfudzi edu kuti tichitakure tiendese nyika kuKenani. Saka tatiri kupa tingangoti muono wekuti vadzidzi vapindira vabereki, yanguva yekuti tibatane. Hatisi kuzoratidzira tega, ticharatidzira senyika yeZimbabwe. Tisu students movement, vadzidzi nelabour movement, vashandi, tichapa gwaro rekuti zvakwana kune varipo mbavha magororo ari kutambudza vana veZimbabwe. Saka hatisi kuzoratidzira tingori Zimbabwe National Students Union, tichatora avo vanobvumirana neshoko reshanduko, nekuti yanguva yekuti ziya reshanduko riyerere pamapfudzi, riyerere kumisana kwevana veZimbabwe.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vangadziore, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa mukoma maikohoyo.
Muri weZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana nemusoro chipiri pachirongwa The Connection, muineni Michael Hove pano pane venyu reStudio 7. Anokonekai nemufaro, ndinonyu Michael Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Na niraka naka watereri ini ndini Tanonoka Wande mchurongwa chedu cha nasi chirikutarisa satanism iyo inonzi ilikuwezera shukuru muvanhu munyika dzakasiyana siyana. Nasi tina mfundisi Dr. David Simango kuti vatitaurire pamusoro pesatanism uye kuti vatipe ruzivo rwemutsauko wayo nechikristu. Dr. Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande tichikwazisa vatereri vese veStudio 7. Nyaya muri kutaura pamusoro payo yesatanism inyaya inoda kuongororwa zvikuru. Chokutanga tinoda kuti tizive mutsao wesatanism nechikristu. Chinonzi chikristu chinoitika nokuda kwokuti munhu wagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake. Ndo chikristu ichocho. Hatimbotaura pamusoro petsika. Tsika dzakanaka dzinoitwa nevanhu hadzivakonzeri kuti vave makristu. Unogona kuita tsika dzakanaka iwe usiri mukristu. Saka kuva mukristu kugamuchira Jesu somuponesi, then munhu onzi wava mukristu. Nokuti kana waikuzoita zvakanaka wava mukristu. Unenge waikuratidza kuti uri mwana waMwari. Hauiti zvakanaka kuti uve muKristu. Unova muKristu kuti uzoita zvakanaka. Nokuti Kristu ndiye anokupa simba iroro rokuti uzokwanisa kuva mwana waMwari, ukwanise kuita zvakanaka.
Satanism chii?
Tinoziva tose kuti vanhu vese vakatadza sezvinotaurwa naPaulo kuti vose vakatadza vakasasvika pakuhwinya kwaMwari. Zvino nokuda kwokuti vanhu vakatadza, chinoitika nechekuti vanhu vanofamba muzvivi. Asi kufamba muzvivi nokutadza hakusi kureva kuti munhu musatanist. Hunhu hwedu hwokuberekwa mumbereko yezvivi, saka vanhu vachitadza. Zvino nyaya yokuti munhu uyu musatanist yakadzika kudarika kuva munhu anongorarama achingotadza nje.
Musatanisti munhu akadini?
Musatanisti munhu akatozvipira kuti inini ndinoda kushumira Satan. Vanotovaone masymbols avo kana kuti zvimicherechedzo yavo yavanoziva yavanoita mukunamata kwavo rima kana kuti iye Satan wacho. Jesu Kristu achitaura pamusoro paSatan unoti nokuti mbavha inouya kuzoba nokuuraya nokuparadza kuna John 10 verse 10. Saka vanhu vanonamata Satan vakatozvipira kuti vaite kuda kwake iye Satan. Vanofarira kudeuka kweropa, vanofarira kuparara kwezvinhu, asi vari dedicated kana kuti vakazvipira kuti tirivo kwaSatan. Vanotoone dzitembere dzavo dzavanoenda kundonamata, vanotoone nzvimbo dzavanozvipira, vanotoone hanzu dzavo dzavanopfeka, vane maitiro avanoita, vane mhiko dzavanoita. Saka chinhu chakadaro saizvozvo chakatanga manje manje about 1966 nevamwe vakatanga kuzviita vachiti isusu tatova nechechi yedu chaiyo yokwaSatan. Saka ruzhinji rwepasi rese manje kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatova nevanhu vane matemberi vanotozvipira kuti tiri masatanisti. Panapa paSouth Africa inotovapo chechi yakatozvipira inotova navanhu vari kuti tiri masatanisti. Tsika dzavo vanhu iva vanokuda kuti vari kunamata Satan, vanenge vachitoita basa rokukurudzira zvakaipa mukunamata kwavo, zvakafanana nokudeuka kweropa. Nokuti Bhaibheri ratiudza kuti muvengi unouya kana kuti Satani anouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndiyo ndava muchiona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoitika pasi pezuva zvakafanana namaaccident, zvakafanana nokufa kwavanhu, zvakafanana nokuparara kweropa revanhu. Ropa romunhu rinokosha zvikuru, harifaniri kungodeuka manga manga nokuda kwokuti ko munhu wakasikwa nomufananidzo waMwari. Saka nokuda kwokuti Satani muvengi waMwari manje anofarira zvinhu zvakadaro zvokuti zvakaitwa naMwari zviparare. Saka masatanisti anozvipira kuti vamire vachitonamata iye muurai Satani, vachitoitawo kutoitawo mukunamata murima, vachitoonekana nemweya yakaipa saizvozvo. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, ndo chinonzi musatanisti. Hazvisi kureva kuti kana munhu angotadza utonzwa kuti wamusatanisti. Ayo, ava vanhu vakatozvipira ende boka racho riri kutoenderera mberi pasi rese richida kutoti rikure kuitira kuti vanhu vazhinji vazvipire kuna Satani.
Tinotenda mufundisi Dr. David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvekare zvando rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela kustudio 7, ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesisethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazathengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto eziningayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela mukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka wethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu pose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo umnumzana Ansa Malinga ohlala ezicalabeni elubhane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazo ukuthi yazizikela. Kuhlila amakhiwa abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela ubuningi babo thina siyayenzani.
Umnumzana Smile Edoma nginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abatshone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesisethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha. Sesinanzelele ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokungahambi emphakathini nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ngalokhu okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo. So hayi siyazivikela sibili lokugeza siyageza lama-lemon siyanatha ambibilisa ama-lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Machazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba
usizo lwakhona luzobalincane njalo angikhumbula ukuthi banemishini enele ukuthi abantu betestwe nje okusele ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu asazi ukuthi bazovimba kanjani o bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisikele abanye njalo bazofa kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyozongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esobelweni se-Matabele North okuhlala umnumzana Moveni Ngwenya
ke zasibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla naphakathi kwesandla lezithupha ezibuzibu ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho-ke uzigezela ungajahanga wemizuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa isanitizer ngayikhona kuthi kuphela iyabiza lapha abalayo mbona engani ngamadola awemelika ezimbabwe uzima uzima yilapho hhayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabi le-treatment ayikabi le-vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ngkhaya uhulumende angabe eseliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands, wearing of mask, ungabi in a crowd when you don't need to be. Ungaphumi ungene town when it is not necessary.
Abantu abaningi abatholakala belomkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni atshiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlupheka lapho ababehlala khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume lozulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungele lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni. Wodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokugenqula urhulumente ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana Prince Dube Osibanda omele iBinga West edale lepalamende lo mnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. Usibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe ukukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani limbiza kayikaxwathi kwanela sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge
ye baba Thuma uyambuza lapho uyakhuluma ubaba uSipho
Ntembo into ekhona inye since baba lozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esisizenza sizihamba ngento le abathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into e-constitution e-Zimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha e-Zimbabwe ongathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza be-MDC kubona belama-seats e-parliament abalawo ngoba bakhankase lapho bakhankasa kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu umadweko lapha ngu-MP ebhinga kona kutho ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela eyokungena embusweni yenaleyo lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya amashotikadi ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi bathe bona hhayi akukaxhwathi vele akuxhwathanga kuyaxhwatha ngo-2023 sezingena ku-NSC yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho hhayi kuyabe sekukudlwangudlwangu-ke ubona lokho
ye kodwa nxa sikhangela baba Sipanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo
into ekhona dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu abakhe into yokudla umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla kabalamehlo ukubona khona lokhu ukuthi sebehluzekile so ngibonanga mina okuyakwenzakalayo ukuthi hhayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu wonke uzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ngilungisiswe ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hhayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela omumo oyiyo beze bemile ku-2023
baba Thuma
ye Mthembo into ekhona lapha yile emuveni ngapha bese sijwayele into lana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics ukuthi kona ngingawunika umzekeliso yokuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uminister of finance that time wangubaba uChinamasa ekhulumela esithi hhayi ilizwe alilamali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident owayekhona ngesikhathi sonalesi umunye ubaba umgabe wathi efika kwakirali wathi hhayi ekela ngichaza abantu wathi hhayi akunanto enjalo i-bonus izabhadala dingani imali khona kwananto kuthi hey kuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali iyabe izavela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa umnangazwa is biting the bullet straight la bayenza lokhona othiwana kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sekulunga
lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sipanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU-PF bebexoxa le-Studio 7 le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 meter wave 4930 laku 15460 kilohertz shortwave. Sinangangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zephelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo. Kube labanye abathizano selezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okuthiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu siphoqe lo baba ozweze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi. Umnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo. Umnumzana Davis Ndlovu odaba kwetsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu. Umnumzana Machobala Ncube, ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zishoyo ezesabekayo emzini yabantu babhadalisa njalo njalo kusiya phambili. Ucangotika mtanda,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi uqalise nini angisela qindisi ukuthi uqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokhu kwakuvele kusuka khona lango 1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinga. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise bokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi ngabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo induna labosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele isincede bantu ezesikhesela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izikazulezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayasizwa, bachulwe.
Lami njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zasezingana zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi ma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Machobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa nabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zobuthakathi, ulenyoka, ulanelani.
umthetho awuvumi konoko ngoba nxa usenzwa konoko uhlukumezwa uzulu. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho. So labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala etsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabotsika mtanda. Kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezitshiyeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Tshamisa i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Phunye, ingcwethi kwezombusazwe uNajoh Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa kanye lomnashe Mtutsa webandla lezano PF. Saqala lo mbono kaNajoh asizweni ukuthi yena utheni.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota babevota besithi i-MDC izancedisa abantu kodwa kwathesi sokukhanya ngani la i-MDC layo ena-oda kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendayo ukuthi kwathiwa ukukhampeni abantu zasibatela ngamaphathi yabo kathesi sokuyenzakala ingxabangxoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate abanjengamanye amaphathi kube ne-diversity ku-politics ezimbabwe ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kulezanu p f nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe lo-Tshamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni.
Kuyathinta impilo yomuntu wonke and kathesi kuyathinta even thina khonapho kobulawayo ngoba indawo eziningi siyahlupheka ngendaba yamanzi ngapha abantu bayala e-parliament ama-MPs they are being recalled.
Hayi siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo Ashley Phunye ingcwethi kwezombusazo.
Abaqhubekayo akulane lokuthi ngokutamisa lokuthi ngokubathe lokuthi ngomanzi bese kufuneka ukuthi lize lilunge kuyamele sihambe phambili.
Siye sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Kuyiqiniso because i-community kumele i-electoral leaders ayo and ngay-electoral leaders akumelanga i-electoral leaders based on a-political party uzabavotela political party uzabavotela
umuntu uzabamela. Ubona ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye lo-Tshamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona ba-right wing-ana because bona balibelana i-position. Thina asileli i-position because asilani layo. I-position ye-opposition ngeke ibe yiyo ezalesipila okungcono ezimbabwe. Ukulwa noku-expose into enjenge-corruption because and isizwe-sanduku.
Hayi siyabonga Phunye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandla lezanu PF bakubona njani lokho. Sixhume uMnashe Mtutsa.
Sifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayiphukona it will soon ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumelele nguye okhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla lezanu PF besikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that.
Hayi siyabonga Mtutsa. Zulubandaba siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama voice notes ku WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka Dr. Nandlovu umlaleli we Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane lo-Tshamisa bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla ngoba abadinga ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hi, Zulubandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeove ngolwesibili lapha emsakazweni weStudio 7. Wolevalisayo ngenjabulo igama lami nguMikeove. Thwakaza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sithethe kancane sinike inkundla uNtukamele Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtukamele Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithole encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi udlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugqila bakhala. Ukhala kwabo konyukela uNkulunkulu ngokugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo benzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ngabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa izinsuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Lapho esihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo, kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azilinwelise emakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantwana bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobo, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikuse kuye. Uza sinakekela, kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo ingcwele, sikhululeke siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe, bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka, amen.
lolo vegulo hlelo vuselela umoya silo mfundisi thande kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Sibonga kakhulu uJali Mdala Ntungamile Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.